mazana nemazana evanhu vapinda mumugwagwa yevulawa nhasi mangwanani vachiratidza rutsigiro rwavo kumauto. Ukuwo mauto ambotenderera mumigwagwa yeguta nemotikari dzavo vakapfuura nepastechi yamushakabvu Joshua Nkomo, veruzhinji vachivauchirira kuimba pamwe nekuridza meterwa. Alex Manyange vati vari kuona zuva ranhasi sezuva rerusununguko.
Zuva ranhasi ndiri kunyatso kufarira nyika yangu, kuti nyika yangu ndinayo maoko. Nhasi ndiri kufara masoja, ndiri kunyatso kumafarira ene, ndiri kumasimbisa hevhi kutori kusvikirana rini narini, kusvikira ndibve pano pasi ndechi masimbisa masoja.
VaMacDube vati vomutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanofanirwa kusiya basa nekuti vatadza kutonga nyika uye vakwegura.
Tiri kupara chaizvo nezvi kutika muZimbabwe. Today we won our independence. Yeah, my name is Atumboiziva. Yedu independence ndena 14 November 2017. We are very happy, but Mtara must go.
Mumwe mudzimai asina kuda kutaura zita rake ati anotarisira utongi hutsva huchaita kuti upfumi hwenyika hugadzirike.
Tuatava varanda munyika yedu. Amudhara akura gaende kumusha anorima. Grace ndiye ari kupfuurira Mudhara. Mudhara achaziva zvekuita. Akungonzi zvese zvataurwa naGrace ndizvozvo. Aiwa isu hatichada. From today ndinoti Mudhara kumusha.
Bishop Sam Chigede venguva yekupedzisira Apostolic Church vati vanotarisira kuti zvose zvichaitika zviitike murunyararo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.